manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Chinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri ndira 11/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCovid-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kusarudzwa kwava hamutendi kombai kuita meya wegweru chinhu chakanaka zvachose nekuti ndo zvanga zvichida vanhu vekugweru kuburikidza nemacouncillors iwo vavavhotera.
Guta regweru rinosarudza meya mutsva. Zimbabwe Electoral Commission yokoka vanhu vanoda kuongorora sarudzo dzichaitwa muna kurume. Hurumende yambira vagari vemuHarare kuti iri kuenderera mberi nekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo muguta iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7. Vahamutendi kombai vasarudzwa kuva meya weguta regweru nhasi zvichitevera kudzingwa kwakaitwa vaJosiah Makombe neMDCT. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Muzvina bhizimusi uye vari kwanzurawo Ward 4 mukanzuro yegweru vahamutendi kombai ndo vasarudzwa kuve meya mutsva wegweru mushure mekuwana mavhoti 11 uku vava vanga vachikwikwidzana navo vamatini chivhoko veMDC Alliance vachiwana mavhoti 4 chete. Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vati vafara nezvabuda musarudzo sezvo nhengo yebato ravo yakunda musarudzo iyi.
Kusarudzwa kwavahamutendi kombai kuita meya wegweru chinhu chakanaka zvachose nekuti ndo zvanga zvichida vanhu vekugweru kuburikidza nemacouncillors iwo vavavhotera uyezve vahamutendi kombai akasike kutanga kuti vange vari pachinzvimbo chekutungamirira guta rekugweru saka havazotori nguva yakawanda vachimbodzidza basa vachatoti kupinda muofisi vototanga kutorova basa kuita zvinoda vanhu vekugweru nekuita zvavanenge vatumwa nepati.
Hatina kukwanisa kutaura navachivhoko kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Ukuwo mibvunzo yatatumira vatauriri veMDC Alliance yanga isati yapindurwa sezvo vanga vachinzi vari mumusangano wezvesarudzo dzemabai elections enhengo dzeparamende akatarisirwa kuitwa musi wakurume 26. Munyoro anoona nezvesarudzo muMDC Alliance vaIan Makone vanga vasiri kudayirawo nhare mbozha yavo. Gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti havana chekutaura pamusoro pekusarudzwa kwavakombai vakati basa ravo segurukota nderekungozadzisa zvinodiwa nemutemo chete kana munhu achinge abviswa pachigaro chake mukanzuru. Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati kusarudzwa kwavakombai sameya mutsva wegweru hazviratidze zvido zveveruzhinji mugweru sezvo meya achisarudzwa nevanhu vashomanana.
Tika kugweru zvinoramba zvichiti rangaridza kushata kwakaita kuti titruste maindividuals yave nesimba rekurikola vanhu vanenge vakasharwa nevanhu kungave kukanzuru kupaliamendi kana kuti kupi zvako. Simba rekutungamirira rinofanirwa kubva muvanhu harifanirwa kubva mumaindividuals, rinofanirwa kubva muruzhinji runenge ruchida kutungamirirwa. Tikaona vamakombe munhu anga akapinda hongu anga ari kanzela asarudzwa nevanhu kanzuru yakakwana vakaungana vese akanga asarudzwa tiratidza ndo zvido zveruzhinji zvazvaitika asi zvakazenge zvaitika mashiripiti ese azenge aitaya asara pane mukana wekuti vashomashoma vaakumeka madecisions ekuti ndiani achatungamirira gweru city council yese.
Kusarudzwa kwaitwa vakombai kunoti kuchevera kudzingwa kwakaitwa vaJosiah Makombe basa neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora. Zvichitevera makakata mwari muMDC, sarudzo iyi yaenderera mberi nhasi. Kunyange hazvo vaMakombe vakakwidza nyaya yekudzingwa kwavo kudare repamusoro, vachiti havana kudzingwa zvine tsarukano. VaMakombe vaburitsawo gwaro nhasi vachiti nhengo yeMDC Alliance uye vatenda vanhu vakavavhotera paukanzura nemakanzura akazovapa mukana wokuva meya nekuvapa mukana wokutungamirira guta reGweru. Kubva pakatanga kusawirirana muMDC Alliance, zvitevera mutongo wakatorwa nedare reSupreme Court wekuti vaNelson Chamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuti vatsive vaMorgan Tsvangirai semutungamiri webato. VaMonzora vakadzinga nhengo dzeparamende nemakanzura akawanda vachivapomera mhosva yekusatevedza zvido zvebato ravo, vachiti ndivo vane simba seMDCT rekudzinga makanzura aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission iri kukoka masangano ese anoda kuongorora sarudzo dzemabyelection musi wa26 kurume kuti anonyoresa necommission yavo musi wa22 kurume usati wasvika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso chayo Zeki ati vanoda kuongorora sarudzo idzi kubva kumasangano emuno pamwe nevatori venhau kubva kumakambani emuno vachabhadhara madhora 10 kuAmerica pamunhu kana mari inoenderana nemaRTGS pachishandiswa mari yepamusika weReserve Bank of Zimbabwe. Vanoda kuongorora sarudzo idzi vachibva kunyika dzemuAfrica vachabhadhara madhora 20 kuAmerica uye vanobva kunze kweAfrica vachabhadhara madhora 100 kuAmerica. Zek inoti vanoda kuongorora sarudzo idzi kubva kumizinda yenyika dzekunze iri munyika vachabhadhara madhora 50 kuAmerica. Iyi ndiyo mari ichabhadharwawo nevatori venhau vanoshandira makambani ekunze kwenyika. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition iro rine nhengo dzakawanda dzine mvumo yekuongorora sarudzo kubva kuZek, vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti sarudzo idzi dziongororwe nemasangano akazvimirira.
Taichitoona sekuti kubvisirwa kwemaelection aya kunobatsira kuti kana taizobuda nemaresults atinenge tabuda nawo haichisiri Zeki yega yaakutizivisa maresults, asi kana ichine yatizivisa maindependent observers anenge awandawo achitsigira kuti hongu isanga tiripo ndo zvakaitika.
Asi vati zvakakoshawo kuti mari yekuongorora sarudzo ideredzwe kuitira kuti wese anoda kuongorora sarudzo akwanise kuita izvi.
Saka tiri kuti mari yekuti vanhu vabhadhare kuti vaobserve chitidai yangodzika yaita kamari kanongokwanisa kungobhadharika kuitira vose vane interest yekuti vaobserve chero nemalocal communities maCDOs vese vakwanisa kungoobservawo vachitaura kuti shuwa kuno takariona election dzakafamba zvakanaka. Kana paine vanenge vachipokana vanenge varudza musarudzo vanenge vachitsiurwa nemacitizens kudzaiwa zvisanga tiripo takazviona zvichiitika.
Zeki yazivisawo kuti pane masangano akazvimirira 16 akapiwa mvumo yekuongorora sarudzo idzi. Masangano aya anosanganisira Election Resource Center, Passenger Association of Zimbabwe, Zimbabwe Voters Association, Catholic Commission for Peace and Justice, Simukai Rural Residents Trust nemamwe. Musi wa26 kurume pachaitwa sarudzo dzekuzadzisa zvinzvimbo 20 nezvisere muNational Assembly mushure mekunge vaive nezvinzvimbo izvi vafa kana kudzingwa basa. Pachaitwawo sarudzo yekuzadzisa zvigaro 111 mumakanzuro akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kuita musangano waro wepagore mangwana padande mutande senzira yekudzivirira mhirizhonga pamwe nekupararira kwedenda reCOVID-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition vaBlessing Vava vaudza Studio 7 kuti vaona zvisingakodzeri kuti vaungane zvekare nekuda kwemhirizhonga yakaitika kuvulawayo ichikonzerwa nevanhu vanofungidzirwa kuti ndevezanu PF. Vavhavha vatiwo nhengo dzese dzesangano iri dzakabvumirana kuti musangano uyu uchiitwa padande mutande. Vatiwo chimwe chikonzero chaita kuti musangano uyu uitwe padande mutande inyaya yedenda reCOVID-19.
Ende takaona kuti zvinova zviri safe kuti tingoteredzera zviri kudiwa panyaya dzeCovid nekuona kuti vanhu mainfections avachina anenge ari kuwedzera saka takangodecida kuti aiwa ngatingopetsai donzo iri musi wechitatu pamadande mutande zvinova zvinhu zvatakawirirana isu nemamembers edu nevese vari kukwikwidza
vabvabva vati masangano akapinda musangano wekubulawayo chete ndiwo achapinda mumusangano wemangwana sezvo vanenge vachipedzisa musangano wakavhiringwa kubulawayo
mangwana zvatiri kuita tiri kupedzisa musangano wakavhiringidzwa musi wa15 zvita kubulawayo ndo musangano watiri kupedzisa so takangowirirana takasungirana pasi kuti masangano akanga ariko ipapo ndo masangano akanga achikwanisa kuti azosarudza vatungamiri
Zvigaro zvichakwikwidzwa mangwana zviviri chete chemutungamiriri nemutevedzeri wesangano iri vaimbovesa chigaro weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vachange vachikwikwidzana navasamiro wadzai mutungamiri wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET mukuru wesangano rechitungiza Residence Trust muzvare Diana Alice Kuvea nemutungamiri weNational Youth Development Trust yekubulawayo Vusi Dube ndivo vachakwikwidza pachigaro chemutevedzeri wemutungamiri wesangano iri vabvabva vaudza Studio 7 kuti sangano reElections Resource Center ndiro richaitisa sarudzo idzi vawadzai vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti sarudzo idzi dzipere kuti musangano ufambire mberi
aiwa haisarudzo yakakosha sarudzo yakakosha because coalition inofanirwa kupararira nyika yese haifanirwi kuita coalition yemuharare chete ende isusu ndodonzo redu tofanirwa kuenda kumaregions kwese yonekwa background kumawadzi chakucha coalition inofanirwa kunge iriko nyaya yekuti coalition ine mbiri yekuti madzimai nevamwe kana vanhu vane disabled vanotadza kunge vachishanda mairi nenhau yekuti munenge muri toxic ndozvinotogadzirisa izvozvo ive environment iri safe
vamutasa vaudzawo Studio 7 kuti havasi kupokana nemafambisirwo achaitwa sarudzo vachiti chikuru chavachaita kana vakakunda kubatanidza musangano
hakuna chinonzi vision yamutasa kana tiri mumasangano akadai asi chatinoda kutoita ndechekubatanidza ruzhinji rwese kuti tiite muonere pamwe tofunga pamwe tobudisa vision yedu nestrategy yedu tese semubatanidzwa tofamba pamwe chete tese tiri pamwe chete uku kutungamira bedzi asi kutungamira vanhu vanotoziva zvavanoziva vanhu vane matalent avo vane magifts avo
vabvabva vati sangano ravo richavandudzwa kuitira kuti ringe riri mumatunhu ese munyika pari zvino rine mahofisi muHarare chete ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
Kutare dunhu reHarare vaOliver Chidau pamwe nevanoona nezvemabasa ebudiriro mudunhu reHarare vatafadzwa muguti vayambira kuti kanzuro yeHarare ichaenderera mberi nekupwanya zvivakwa zvose zviri kunze kwemutemo uye vose vanotengesera mukati meguta reHarare vachabviswa vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare vaChidau vati vari kutsvaga nzvimbo dzekuisa vanotengesa zvinhu uye vose vari kutengesera migwagwa vachabviswa vachiiswa panzvimbo iri pashawasha vachidhau vayambirawo vose vari kubvuta nzvimbo dzekuvakira kana kutengesera vachiti vachatorerwa matanho akaomarara vati vanhu ivava vari kubira veruzhinji vachishandisa zita remusangano wezanu pf uye vangavatora zvimbudzi zvepamusika mukuru wepamabhazi wembare vachibhadharisa vanhu vanoda kuzvishandisa mari asi vati kanzuru yakatora zvimbudzi izvi zvakare uye zvave kushandiswa pachena meya vechitungwiza valavmo maiko vaudzawo musangano uyu kuti sekanzuru vachatevedzera zvose zvakurudzirwa navachidhau pamwe chete navamuguti uye vachaona kuti vanotengesa vawaniswa nzvimbo dzekushandira asi mukuru werimwe sangano rinomirira vanorarama nekutengesa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamero wadzai vanoti seboka vanopokana neurongwa hwaziviswa negurukota redunhu reHarare uhu sezvo bumbiro remitemo yenyika rechikurudzira kuti vanhu vanobviswa chete pavanoshandira kana vavanirwa kwekuenda kunokodzera
isusu seboka tinopokana nemaitirwo ari kuitwa chirongwa ichocho chine Harare City Council maonero vasati vabviswa pavanenge vachishandira inofanirwa iri responsibility kana kuti chinangwa chekanzura kuvakira vanhu pekuti vange vachienda kundosenzera. Hautangi vabvisa vanhu pavari kusenzera vasati vawana pekuti vaende. Kwavari kutaura kuchawasha tinenge tichida kumuzivisa kuti kune mafasiliti here, kune zvikwanisiro here, matoilets ariko here, mvura iriko here, mashedzi akaiswa akamira sei. Nokuti tikatarisa uwandu hwevanhu vari kurarama neinformal trading munyika kana muHarare, muguta reHarare, zvinotyisa mukumajonga. Saka kuparadza raramo yevanhu nenzira isina tsarukano.
Saka imi seviset makamira papi panyaya iyoyi?
Isu seboka tinozviramba because tinoziva kuti zviri kukura kumbiro redu remutemo. Kumbiro redu remutemo rinotipa humanrights sevanhu vanorarama muinformal sector kuti tikwanise kuwana pekushandira pakajeka tichisapotwa nemakanzura. Ndosaka vachitora mari dzavanotora kuvanhu vanenge vari muinformal trading, vanhu vachibhadhara marets, vanhu vachivapa mari kuti vakwanise kuvandutsa panoshandira informal traders. Saka tinozviramba zvataurwa navachidau navamukuti hazvisi pasi pemutemo.
Saka mune matanho amuchatorawo here sesangano?
Kana vatotaura izvozvo isinoziva kuti tine bumbiro redu rinotisapota sevana vezimbabwe semainformal traders. Tinoaproacha makotsi, toenda kumakotsi tondovapirawo nhau yedu kuti ndokumbunyikidzwa kwekuitwa kozero dzedu. Ndonga munotozviziva kuti kuchitungurisa pane imwe nguva vakatomborambidzwa kuita mademolitions wayo. Saka kugura kozero, kugura mitemo yatingati rule of law, kutonga kunenge kwaitwa nevemadzitare. Saka zvatishamisa zvavari kutaura ende hatisi kuzvibvuma isusu.
Imiwo mune hurongwa here hwekuti munge muchiendawo kumahofisi avana vachidhau iwawa muchigarawo nawo pasi muchitaura zvese zvinyunyuto zvamuri kusimudza izvi?
Tinawo isu seboka tinotoona kuti matambudziko ese aya anofanira kugadziriswa kuburikidza nokutaurirana. Zviri kumhanyidzana izvi hazvina kwatinozvizwisisa senyika. Saka tichatorawo matanho panguva inenge yakakodzera kuti tinge tichienda kwavari kana kukumbira kuvaona toona kuti nhauye dzisingataurika sei, zvigadziriswa sei. Asi pari zvino tichatorawo matanho ekuprotekta marights emamembers edu. Tine mitemo munyika muno, tine constitution, tichaishandisa kuprotekta marights emamembers edu.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vanorarama nekutengesa revenders initiative for social and economic transformation kana kuti VSET vasamero wadzai vari parunare muHarare nestudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu makumi maviri kana kuti 20 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana manomwe nevapfumbamwe kana kuti 709 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika yose pazviuru zvishanu zvine zana nemakumi masere kana kuti 5180. Ukuwo vanhu vawanikwa vaine chirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvitatu kana kuti 223,000. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi manomwe nezviviri zvine makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 4,172,089. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana rine makumi mapfumbamwe nezviviri nemazana maviri ane makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 3,192,289. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru gumi nezvina nemazana matatu nemakumi mana nevashanu kana kuti 14,345. Wandu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Yasvika nguva kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murume wekusouth africa ari kupomerwa mhosva yekupisa paramende yemunyika iyi mucape town ava kupomerwa imwe mhosva yekuita mabasa eugandanga. Mutungamiri weamerica vajoe biden nemutevedzeri wavo amai kamala harris varikuenda nhasi kudunhu reGeorgia nechinangwa chekukurudzira kudzikwa kwemitemo inopa vanhu kodzero dzekuvhota dzemunhu wese. Nyanzvi munyadzi dzezveupfumi dziri kukurudzira gavhuna webhanga renyika Dr. John Mangudya kuti vasiyane nekuti nyika ishandise dhora remunyika apo vachaparura urongwa hwekufambiswa kwemari mukupera kwemwedzi uno. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyadzi dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti kushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kwakukanganisa upfumi hwenyika zvakanyanya. Nekudaro Zimbabwe yaifanira kushandisa hayo mari yekuAmerica.
Nyaya yanetsa Zimbabwe inhau yemarets akuramba achitira. Tiri kuona kuti kublack market rate yakuma 230 against $1. Rate yehurumende iri pa $108. Saka tikutarisira kuti vamangudya pamanda repolisi yavo vanofanira kutura hwaro hwekuti vo chasei kuti mareza aya asangane. Ii ndinofunga kuti vizinga vanetsi zviri nyore kuto adopta US dollar. Tosiana nezvekumhanyirana nemareza aya nekuti hondo haisiri kubank kwa Dr. Mangudya. Dambudziko riri ku Minister of Finance, ne Minister of Agriculture, ne ministry dzine maconstruction work like sana transport. Tinoziva tese kuti mari iri kuenda kuagriculture kunyange zvakanaka kuti sapote agriculture yedu zvekurima izvi. Ndiyo iri kuabuswa nevanhu vari kutenga mari pamusika mutema. Marets oramba achitiza kuti achimbwa mupengo.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vati vamangudya vanofanira kugadzirisa zvinhu pamusika wemari kuReserve Bank of Zimbabwe Foreign Exchange Auction.
Tutazira kuti vamangudya pavanoparura monetary policy statement vaunze matanho anoita kuti pave negreater flexibility in terms of price discovery, in terms of nyaya dzeexchange and determination. Zvinoitawo zvakaro kuti pave neconfidence, greater confidence rather, in the Dutch auction market, uye zvinozobatsirawo kupedza matambudziko aripo in terms of nyaya yeparallel market in Norway iri kukonzeresawo zvakaro kuti zvinhu zvisagadzikani zvakanaka muekonomi.
Mashoko aya atsinirwawo nevanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera.
Pama zvavanhu vemafoni atingati mawallets, mamobile wallets, apa tirikutaura iko cash, one money ne telecash. Ndingangoti nini, limit iripo iko zvino yashoma zvisingaiti zvekuti pavhiki 35,000 nekuda kwekukwira kwakaita mutengo, limit iyoyo dai vaitarisa, dai vapatsanura zvinhu zvakakosha zvakaita sekuti magetsi, mvura, school fees nemabhiri ekuchipatara. Pa voice unlimit yaizvo zvega zvinhu izvozvo.
Vachipawo pfungwa dzavo, imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vati nyaya yekwira kwemitengo yezvinhu yave kukonzera kusagadzikana kwezvinhu munyika.
Kwira kwemitengo yezvinhu kuri kuitira kuti vashandi vatambire mari dzisingakwani mumakambani nemuhurumende, vabhizimusi varasikirwe nemari zhinji, uye upfumi hwenyika husagadzikani sekuti munhu wese anenge achida kuchinja mari yaanenge awana yemuno kuti atenge dhora rekuAmerica rine uremu uye riri kudiwa nevanenge vachitengesa zvinhu. Kukwira kwemitengo kwaurayawo zvedhora remuno zvekuti patinosvika gore ra2023 tinenge tadzokera pakushandisa dhora rekuAmerica munyika.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakadzora dhora remunyika muna 2019 mushure mekunge nyika yambomira kurishandisa muna 2009. VaMnangagwa vanoti Zimbabwe ichaenderera mberi ichishandisa mari yayo nekuti pasi rino hakuna nyika yakabudirira ichishandisa mari dzekune dzimwe nyika. VaMnangagwa navamangudya vanotiwo uori huri kuitwa nevemabhizimisi ndihwo huri kukonzera kusagadzikana munyaya dzezveupfumi zvichipa kuti dhora remunyika rishaye simba. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Munhau dzemitambo, Vanhu vakawanda munyika vari kutaura pamusoro pemutambo weZimbabwe neSenegal wakatambwa nezuro kuCameroon. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti Zimbabwe yakaita munyama kutadza kubuda nepoint imwe chete zvayo mumutambo uyu.
Tangatatamba zvakanaka hedu asi wazongoona zvaitika izvi tarohwa pekupedzisira. But nevakomana vatinavo nevakakuvara vachoka mapeza zvakanga agona apa. But munyama chevo chevo. Nokuti dai tambo dai tingadaita kuti kuona uina mitambo iwo vanhasi uyu but hai pekupedzisira herawo man.
Imwe nhengo yevateveri vemaurias veurias Friends Club vaCollins Longwe vanoti Zimbabwe yakaita zvinodadisa mumutambo waive wakakosha uyu. VaLakmo Fernando avo vanoti vanobva kuMozambique asi vachigara kuWarren Park muHarare vanoti maurias akatamba zvinofadza asi vanofarira kugadzirisa matambiro avo pamberi pegede.
Mufara vakomana vakatamba bhora zvinodadisa. Kungotiwo pakazongoita hedu kamistake kadidi. Chimwe chinoda kugadziriswa apa striking force. Kocho kuti dai vagadzira apa striking force apa vatangisawo na Prince Dube na Kuda Mahachi. Tinokwanisa kubudirira pa 2 games dzasara tinogona kutora kana 6 points.
Asi muteveri weDynamos vaLawrence Wekwete vanoti vatambi vemaWarriors vanofanira kushandisa mikana yavanowana vachiti vakagumbuka zvikuru nekuti maWarriors haana kushandisa mikana iyi pamutambo weSenegal.
Zimbabwe yakatirwadzisa. Yakatirwadzisa nekuti vakomana vakawana makachanzi zavo vakatadza kugohwesa. Zvino vanozoda kumirira kuti bhora ritangira kumadhangi minutes kuyakuya ndokwamunobayirirwa kwakarwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwararwarar kandira saka rakakadzi kanya bora iri
asi va Fernando vanoti varikutasira kuZimbabwe ichaita zviri nani mumuyu tambo yavo inotevera iyo yasara.
Zimbabwe yesterday yakatamba zvakanakisa zvinodadisa. Tikaona matambiro avaita the way yavaidependa nayo, vaidependa zvinodadisa. Takazongo zvakaitika ndozvakaitika. That penalty of course togona complain but the guys played so well.
Asi va Fernando vanoti varikutarisira kuti Zimbabwe ichaita zviri nani mumitambo miviri yasara mugungano iri.
Apa Malawi tikatamba zvakanaka nebhora tikatamba nezuru hatinotora.
Mutambo weZimbabwe unotevera uriko nechishanu apo Warriors ari kusangana neMalawi. Zimbabwe inofarira kukunda mumutambo uyu kuti irambe iri mumakundano akakosha aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa The Connection na 8 p.m. Chiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki pamberi pesarudzo zvichaitwa muna Furume gore rino. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Guta reGweru rinosarudza meya mutsva. Zimbabwe Electoral Commission yokuka vanhu vanoda kuongorora sarudzo dzichaitwa muna Furume. Hurumende yambira vagari vemuHarare kuti iri kuenderera mberi nekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo muguta iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanganwa kugara makapfeka mamasiki enyu nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena. Murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCovid-19.
sokuyizika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 11 kuzibandlela 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu namhlanje.
Siyananzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 uyamusumemetheka njalo elizweni leZimbabwe, ikakhulu esigabeni seMathebeleland lakoBulawayo, okutshengisa ukuthi abantu sebelokuyekethisa okuthile ezindleleni zokuzivikela.
Abezempilakahle kanye lohulumende bakhuthaza uzulu ukuthi aqhubeke landela iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngoba ulokhe umemetheka.
Ukuze ukhetho lukube ngolukhululekileyo, kumele intatheli zindaba lalabo abazokhangela ukuthi ukhetho lukhululekile baye bafinyelele kuzo zonke izindawo mahala. Ungabona kubhataliswa intatheli zindaba, kubhataliswa lalabo abazokhangela ngokuthi ukhetho lukhululekile, kusho khona ukuthi iveki kayizinikelanga ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo.
AbeZimbabwe Electoral Commission banxusa ukubhaliswa kwentatheli zindaba kanye labafuna ukubona ukuqhutshwa kokhetho lwama-by-elections mhlaka 26 ngombimbitho. Umhlangano wesadaki wokucubungula udaba lwamalwecatha kwele Mozambique usungulwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abezempilakahle kanye lohulumende sebekhuthaze uzulu ukuthi eqhubeke elandela iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngoba umkhuhlane lo ulokhe umemetheka. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lisiyachona ilanga laizolo abantu abedlula amakhulu ayisikhombisa 709 bahlolwa bafumana belayo, kuthi abangamachumi amabili balahlekelwa impilo. Usikhwica mfundo solwayo ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital, ngomunye wabakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalolu bhubhane.
Masabezulu lokhu ukuthi khona sikhwayisane ukuthi ubhubhane lwe-coronavirus lomkhakhalo onamathela masinya okuthiwa yi-Omicron lokhu lukhona, njalo niyaxwayisa ukuthi gqoka ama-face mask, sivala amakhala, sigeze izandla, njalo lingahambi lapho kulesiminye eminye khona, lingahambi lapho kulabantu abagcwele khona. Siyaxwayisa Masabezulu, umkhakhalo lokhu umemetheka usiya phambili, yikho akumelanga siwudelele.
Udokotela wedwa Ndebele uthi umkhuhlane lokhe umemetheka, abantu bananzelele ukuba ukuwuvikela uqakathekile.
Siyananzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka njalo elizweni leZimbabwe, ikakhulu esigabeni seMathebeleland lakoBulawayo, okutshengisa ukuthi abantu sebelokuyekethisa okuthile ezindleleni zokuzivikela. Asicapheleni bantu basesiNdebeleni, bantu baseMathebeleland, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni, sifuna ukuthi nginanzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini kumbeni uyahamba kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka amamaski, sibone ukuthi siwagqoka kuhle, hayi khona ukuwagqiza engani ngamathayi wona engamamaski.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Cora Ndebele uthi isiminyaminye esikhona emakilinika akoBulawayo kudala ukuba abantu bethathe khona njalo umkhuhlane we-COVID-19.
Okubinde ukuthi khona phana kubona bevasinetha ukuthina kusuba lokuqokozela. Angazi kungenziwa kanjani ukuthi abantu bamaintele i-social distancing idini ibe bevasinetha, kodwa kunanzelela ukuthi khona phana ku-vaccination point kugcina abantu
eZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumana bele COVID-19 abangamakhulu amabili lamachumi amabili lantathu enkulungwane 223,000 kwasina abaphose bafike amakhulu amabili enkulungwane 195,515 kwabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,180 okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanye 21,305 emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezine 4,172,089 okwakuqala kuthi okwesibili sebesedlula izigidi ezintathu 3,192,289 asebehlabe okwesithathu sebesedlula inkulungwane ezimbili 2,475. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhulumende usexwayise abakhela endaweni zokuqhuba amabhizimusi ngaphandle komthetho ukuthi badilize lezo ndawo engakabafinyeleli kuhlelo lwakhe lokubhidliza izakhiwo ezingekho emthethweni oluqale eMbare eHarare ngeviki edluleyo. Kubika uMavis Gama.
Uhulumende uthi bazoqhubeka bebambisana labo manispala empini yokususa abathengisela enzikini yedolobho baze baphume baphele eHarare. Lokhu bathi kwenziwa ngenhloso yokufeza uhlelo lokuchiya amadolobho wonke ehlanzekile olwama clean cities. Umphathintambo wedolobho leHarare umnumzana Oliver Chidawu uchazisele intatheli zindaba ngamanyathelo uhulumende asezowathatha ukulungisisa isimo eHarare na kwamanye amadolobho elizweni jikelele.
The local authority must be able to collect revenue from its facilities and spaces and boost its coffers in order to help improve service delivery. Currently, we have rogues who have been dispatching the names of political parties, falsely claiming to have been endorsement from political parties to collect money from informal traders. Is only by restoring order that we can attract both domestic and the foreign investments, ultimately achieving an upper middle income society as a business in Vision 2030.
Sifuna ukuthi omansipala benelise ukuthola imali yenzuzo ngokuhlawulisa lezo ndawo okumele bazihlawulise. Sesilabantu abenza ubugelekeqe beqamba amanga ukuthi basebenzisana namabandla ukuba ngabaqokelileyo yikho kuphela okungenza sikhangi omabhizimusi wakuleli labakwamanye amazwe ukusungula amabhizimusi abo kuleli ukuze lufezeke lolu hleko loluthuthukisa impilo zabantu lwe-Vision 2030.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zentuthuko eHarare umnumzana Thafazi kwaMguti obekulo mhlangano laye ukugcizelele lokho.
Harare Metropolitan Province is a no-nonsense area now for rogue elements who are collecting money. Purporting to be coming from the ruling parties, and we have been deliberately not responding even to social media because we wanted all stakeholders for you to see that as a province we are standing together. This is not a political notion, this is what we call the whole of government. As it is difficult to plan a good smart city, which the Honorable Minister His Excellency wants, without us having control over the land which belongs to council. So in line with the demolitions, we are proceeding from Mbare into all local authorities.
Njengoba sokukhulunywe idolobha leHarare ngabe yakudlala ngalabo abantu abathatha izimali ebantwini beqamba amanga ukuthi basebenzelana lebandla leZANU-PF. Besizithulele nje sonke lesi sikhathi singakuphenduli lokho okukhulunywa enkundleni zebulenjini njengohulumende ngoba sifuna ukuba sisebenzisane nezihlangothi zonke zikahulumende. Siyaqhubekela phambili komsebenzi wokubhidliza lezo zakhiwo ezingekho emthethweni sisabalala sisiya kwabanye omanisipala elizweni.
Kota iza kamizi ze Harare ezigoqela umnumzana Victor Dube wasemzini weBudiriro ziyakusola lokho.
Indaba le ayikhuluma ikaso ndaba entsha. Silwala amaphepha ngezikhathi eziningi bekhuluma ngendaba zokuthi hayi indawo leyana kayilunganga, kumele abantu besuswe khonapha babethule. Sokubuya kathesi upresident osekhulumile ukuthi hayi ama-by-election esizaba khona mhla ka 26 ngoMarch ulonyaka. Sekuyisiphithiphithi ukuthi ha asike sizame ukusikhipha abantu sibanike izindawo ezinje sibayenzeni sibenzeni. Khonapho kwenzelwa ukuthi abantu bahlale kuhle yini kumbe bathengise izinto zabo kuhle yini khonoko asikuboni ngoba yinto eke yayenzwa. Sisakhumbula thina laphana abantu besuswa futhi njalo ezindawoni zenozo besiyobekwa ngale e-Coca-Cola ku-light industry ukuthi bethengisele khona ngale.
UDube uqhubeke ethi abantu kabali ukuya lapho kumele bayisebenzela khona kodwa into ekhona ukuba kazikho indawo ezanelayo zokusebenzela.
Naye ukuthi beliplana ukuthi into eyenzwa kudala ukuthi hayi abantu sifuna ukuthi bethengise nezindawo nezinje lale zakwakha indawo yanale lapha elibasa khona kudala ngabekhona kathesi lizafika lenzana izulu leyana bazathengisa njani izinto zabo lapha elimele bathengise khona izulu lisina linje andizaphonga ufika ledwebe nje imizila njengokwenza kwabo kuphungudweba ukuthi wena ulapho wena ulapho wena ulapho befaka nje okungamanamba nje okwenza kwawo. Lokhu siyakwazi nxa vele sekulento ethiwa yi-election kuba le nkinga zonezo.
Kodwa uhulumende utshelela umhlangano ongenwe iziphathamandla ezivele kubomansipala abagoqela owechitungwiza Ruwa Norton kanye lezasesipholiseni ukuba injongo yakhe yikulungisa umonakalo osuthe wabakhona emadolobheni ilizwe lonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isinxuse intatheli zindaba labanye abafuna ukubona ukuqhutshwa kokhetho lokudinga amalunga ephalamende kanye lamakansila ama-by-elections mhla ka 26 ngombimbitho ukuthi babhalise. Izeki inxuse abavela eZimbabwe laba kwamanye amazwe. Kubika uBathabile Masuku.
Abekhomishini yezeki bathi abafuna ukuzebona ngokhetho ama-observers kumele babone ukuthi kufika mhla zingamachumi amabili lambili 22 kumbimbitho lonyaka bebe sebephiwe incwadi ezibapha imvumo yokukhangela ukhetho. Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe, uchasisa ngokubaluleka kwentatheli izindaba kanye labakhangeli bokhetho.
Ama observer abasiwa malunga ama political parties ngabantu abakhangele ukubana uhlelo lonke lokukhetha lwenziwa njani, bakhangele umumo ongakabi lokhetho, baphinde bekhangele njalo langosuku lokhetho ukuthi abantu bavota njani, bekhangele njalo behlolisise ukubana nxa kusokubalwa laphana ekhethweni ukuthi ubala kuhle yini na. Ama observer aqatheke kakhulu, ayancedisa ukubana abantu babele themba legunya ku-electoral process kukhetho.
Umnumzana Effort Ncube, enye ingcwethi kwezombusazwe, uthi kuqakathekile ukuthi wonke abazohlolisisa bahlolisise kungelandleko ngoba bemele abantu beZimbabwe.
Ukuze ukhetho lukube ngolukhululekileyo kumele intatheli izindaba lalabo abazokhangela ukuthi ukhetho lukhululekile baye bafinyelele kuzo zonke izindawo mahala. Ungabona kubhadaliswa intatheli izindaba kubhadaliswa lalabo abazokhangela ngokuthi ukhetho lukhululekile kutsho khona ukuthi izekhi kayizinikelanga ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo ngokuba bazosebenzela abantu beZimbabwe ngabe lapha bezokhangela ukuthi ukhetho lukhululekile. Ngakho akufanele kube lo muntu obhadaliswayo, akulandelwe indlela emhlabeni okuqhutshwa ngakhona abantu bakhululeke ukuzokhangela ukuthi ukhetho lukhululekile balweluse balubone ukuthi lukhululekile.
Umnumzana Khulisani Dube ohlala koBulawayo uthi kubalulekile ukuthi uzulu wakwele Zimbabwe azi ngokuqhutshwa kokhetho.
Kuqakathekile ukuthi kube labakhuluma ngokwenzakala ndawo zonke elizweni. Lokhu kubhalisa kulakho ukuthi kuqale ukulandelelwa abantu bezenzela umsebenzi wabo. Ngoba siyakhangela emuva uzathola ukuthi intatheli zindaba ziyabe zilandelela zihlukunyezwa befuna ukuthi zibhale lokho abakufunayo athi into yabisenzakala ebonakayo ebona uZulu wonke kodwa okukhulu ukuthi uZulu mele azi okwenzakalayo ekhetheni kungelamgoqo
unkosikazi Thabiso Nyoni intatheli izindaba ukhuluma ngakukhangeleleyo lapho esephiwe imvumo yokukhangela ukhetho
sikhangelele ukuthi sithole lawo accreditation but esikufunayo ukuthi nxa sikhava ama elections lawo singaze sahlukunyezwa njalo singagcini sesivalelwa ukuthi sibhale khona lokho okuyikho kuyabe kusenzakala ngoba nxa sikhangela ama elections adluliwe siyananzelela ukuthi ama journalist agcina sehlukunyezwa esenyamalala izinto ezinjalo sathi sicela ukuthi sivunyele lathi ukuthi senze umsebenzi wethu ngendlela singaze savile
abeZimbabwe Electoral Commission bona balomlando wokuqhuba ukhetho lokusakaza oyabe enqobile kulolu khetho elizweni ikhiphe umbiko inxusa abafisa ukuzokhangela ukhetho kumbiko lo ithi izabhadalisa abafuna ukuhlolisisa lolu khetho intatheli izindaba ezibhalise lenhlanganiso yeZimbabwe Media Council zizabhadala amadola alitshumi akwelemelika i-$10 ikanti ezivela kwamanye amazwe zibhadale amatshumi amahlanu i-$50. Abazobona ngokhetho ama-observers abavela emazweni ezwekazi lase-Africa bazabhadala amatshumi amabili amadola kwelemelika i-$20 ikanti abavela phandle kwe-Africa babhadale ikhulu lamadola emelika i-$100. Labo abamele amanye amazwe elizweni bazabhadala amatshumi amahlanu amadola emelika i-$50. Idale lomthethwandaba lizahlala ngolwesithathu mhla zingamatshumi amabili lasithupha 26 zibandlela ukukhetha abazancintisa ezigabeni kusukela ngehola letshumi ekuseni kusiya ngehola lesine emva kwemini. Lokhu kuzaqhutshelwa ezindaweni ezibekiweyo emthethweni kulandela isisekelo sokhetho. Imele Studio 7 wobulawayo ngubathabile Masuku.
Umhlangano womanyano weSADC okucubungula udaba lwamalwecatsha kwele Mozambique usungulwe namuhla kwele Mozambique lapho umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga amele khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Amalwecatsha la abikwa ehlasela isigaba seCabo Delgado njalo nje lapho okuhlala khona abantu bokholo lwesimoslem osokubangele ukubhubha kwabedlula inkulungwane ezintathu lekhulu 3100 kwathi abanye babaleka emizini yabo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya.
Into enhle phela ukuthi omongameli bemabamazwe bahlangane kodwa kuqakathekile ukuthi baqale bacubungule ukuthi kanti okwenza vele kube lodlakela kuyini ngoba isizathu sakhona nxa bengaze bahlangane bengasalungisisi okwenza ukuthi abaseve ambuntu nganceda ngoba phela idlalelo lakhona singathi luvelela ngaphandle into zama-terrorism eziqalela ngaphandle kodwa bathatha nje i-advantage yokungahlaliseki kwabantu abaye besendaweni yakhona
amazwe wona lapho SADC ahambisa amabutho khonale kwele Mozambique okugoqela lele Zimbabwe bengaletha umahluko yini nxa bencedisana lebutho le-Mozambique kumbe ngabakhulela yini amalwecatsha lawo
iMozambique iyodwa akutsho ukuthi behluleka ukuthi basebenzise amabutho abo ngoba siyazi ukuthi nxa sikhanya into zomnotho sibili iMozambique ingasingcingana okwakha kwakhathi esingcingana yikho yekwebe kunguba kuyikubamba nanje kuphela ukuthi amazwe abambane zama ukuceda lolu loba ungazi singazi sifaka amabutho wonke kuya ngokuthi lawo mabutho akhona ayakwazi nangomanyazi ukuthi iRwanda yakathi yakazama layo ukuncedisa kwangathi kuyathula kodwa kokathesimbo nangathi uzaqala njengoba abantu bakhona abasesigabeni sakhona bona kuveleke basuthisanga ngendlela urhulumente ihambisa ngayo izinto amalwecatsha ayazuza indlela ukuthi bacatshe khona lapo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusaswe. Kulife Talk namhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwethe connection esikangela okwenziwa ngabantu ngesikhathi somkhuhlane weCOVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ingozi yokulumatha umlilo wesakhiwo sesitezi esikhulu edolobheni leNew York khonapha eMelika ibulele abantu abalishumi lathoba munomunye 19 ukuguqela abantwana abathoba munomunye. Ibikwa ibangelwe ukungasebenzi kuhle kwembawula kagetsi yokugudumeza endlini. Kubika abohlangothi lwezokucitshwa komlilo abeNew York Fire Department. Umlingisi wemifanekiso yamafilimu owaziwa ngokulingisa uhlelo lukamabonakude olwalusaziwa ngokuthi Full House kubikwa efunyenwe efilile ehoteleni yase-Orlando esigabeni seFlorida khonapha eMelika eseleminyaka engama-65. Amapolisa abika ukubana kakula kunakanela ukubana angabe ebuliwe noba uthi angabe ebuliwe nokuthatha udakayo. Amapolisa ase-Los Angeles khonapha eMelika enelise uhlenga umshayeli wendizamshina ewe yachayana lesitimela. Indizamshina yehlobo lwesesina iphazamisekile isifuna ukuhlala enkundleni iWhiteman Airport. Ingozi yenkampani zamanzi eSouth Africa e-East London ibulele abantu abalishumi yatshiya amakhulu amakhulu abantu ngempelasonto.
Uhulumende uzahlangana lezisebenzi zakhe kusasa bekhulumisana ngodaba lweholo. Izisebenzi lezi ezithi kumele lengezwe njalo lihlawulwe ngedola leMelika. Lo ngumhlangano wakuqala lonyaka phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe. Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima uvumile ukuthi ngempela izisebenzi zikahulumende zidla lukhlubhu kanye lokuthi kumele zengezelelwe iholo. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi kumele umhlangano lo ube lempumela ebambekayo ngoba sokukade inkulumo lezi ziqhubeka kodwa zingaphumila lutho.
Sikhangelele kakhulu sibili ukuthi kube lokuhlangana kwembono sigqibe indaba yemali ukuze njalo si move siye phambili sikhangele ezinye izinto ezingabe zikhathaza. Ziningi ke izinto ezikhathazayo ku public service ezingasizoholo kuphela kumbe kuzisebenzi generally. So sifuna ama meetings aba lama results, sifuna ama meetings aphelayo aba le tangible results akhiphayo okubambekayo ukuze izisebenzi zijabule. Kungabi ngama meetings nje ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga kodwa kungalanto ebambekayo ukuze isebenze.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe ngomgcini sihlalo wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe enyakatho yemandebeleni unkosikazi Sokoluhle Ndlovu.
Kulezinkulumo thina sikhangelele ukuthi uhulumende sokuyisikhathi esinde engasinakekeli thina njengababalisi. So thina sikhangelele ukuthi uhulumende asibisele kumali yethu besihola ngo-October 2018 i-$450. Wangaze sikhangele khathesi i-RTGS lilahla intengo yayo nsuku ngensuku.
Umoyo njengomandlovu uthi kumele uhulumende abhadale izisebenzi zakhe ngedola leMelika.
Nxa abantu bengabhadalwa nge-US dollars kungaba lobubelo kodwa siyakwazi phela ukuthi bakhona abanye abaloke betrader ke ngama RTGS. So okuqakathekileyo ukuthi sibuyisele iholo lezisebenzi kuvalu eyayikhona ngo August 2018. Yikho ke okuqakathekileyo ngokuthi iliholo elaliholwa ngabanengi including abaku public service.
Ilunga lezanu PF umnumzana Belief Kaule laye uthi ngempela uhulumende kumele athuthukise inhlalakahle yezisebenzi zakhe. Sibuze uGaule ukuthi uthini ngodaba lokuthi izisebenzi lezi ziholiswe ngedola leMelika.
Loko kungabonwa yiyo ihulumende babankomo eyiyo ebhadalayo izisebenzi kahulumende ihlangene labo bameli bezisebenzi kahulumende ukuthi kukhulunyiswane kubonakala ukuthi kungenzakala yini, kuyenza yini, ihulumende ngakwenelisa yini ukuholisa izisebenzi kahulumende ngedola le-America njengezolo. Izolo lokhu ihulumende ike yakwenelisa ukuthi iholise izisebenzi kahulumende ngedola le-America. Yaqala imali yakhona iphansi yathuthuka yakhumbula yaze yafika kuma-500 and something. Izisebenzi kahulumende zizuza imali enganganale.
Abanye bathi ukwala kukahulumende ukukhweza iholo lezisebenzi ngesilinganiso ezisifunayo kanye lokwala kwakhe ukuziholisa ngedola leMelika kuveza ukuthi akalandaba lezisebenzi zakhe. Kepha uGaule uthi akunjalo.
Akusiqiniso lelo. Kufana lokuthi umzali kalandaba labantu bakhe. Uhulumende, izisebenzi kahulumende ngabantwana bakahulumende. Uhulumende amele bone khona ukuthi umsebenzi wakhe, ukuthi uhulumende esebenze kumbe i-government function, kumele imota le, injini le, iseviswe kuhle. Injini yizisebenzi kahulumende iseviswe njalo, iseviswe sonke isikhathi, iseviswe kuhle injini le ukuze isebenze kuhle. Yumsebenzi omlando kahulumende ukuthi uhulumende kumele nakekele izisebenza. Ngiyananzelela ukuthi sibili baqinisekile izisebenzi kahulumende ngathi zidlala ekhisimusi zisemumeni omubi. Kuliqiniso lelo ngoba izinto sezidula. Imali yangikhale, hayi imali ayeholwa isebenzi kahulumende iphansi sibili.
Lanxa uhulumende esithi umnotho welizwe uzathuthuka ngesilinganiso esikhulu lonyaka, abanye bathi kubuvilivana phambili. Siziphethe ngebezihamba phambili. Abezempilakahle kanye lohulumende bakhuthaza uzulu ukuthi aqhubeke landela iziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 ngoba lo mkhuhlane ulokhe umemetheka. AbeZimbabwe Electoral Commission banxusa ukubhaliswa kwentathelizindaba labanye abafuna ukuhlola ukuqhutshwa kokhetho lwama-by-elections mhlaka-26 ngombimbitho. Umhlangano wesadako ucubungula udaba lwamalwecatsha kwele Mozambique usungulwe namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.